A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 10th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the role that women are playing in the country's political landscape. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us on directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And the Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Linga koshango lesine ikolape esihluza khona bo mama city asihluzeni bo mama. We're also on the internet. You can find us at www.voazimbabwe.com loba ku www.voashona.com loba njalo ku www.voaindebele.com.
Welcome. If you're just joining us, for those that are already here with us, welcome again. Today on the Women's Roundtable, we are looking at the role women play in the country's political landscape. What are your views on the issue?
And Marv, Zimbabwe's First Lady, Amai Grace Mugabe, has lately been very vocal in calling for the president to name a successor, prompting discussion of what role she is playing in the political landscape of the country. Speaking at a ZANU-PF Women's League conference and youth rally recently, she repeated her call for the president to name a successor, a subject that has been in the past been off the table.
Yes, PJ, and the country currently has a few women-led opposition political parties, which include the National People's Party, led by former Deputy Vice President Joyce Mujuru, which actually held its convention yesterday, where Mrs. Mujuru was named as the leader of NNP.
Mm-hmm. And women constitute a third of the country's lawmakers in parliament, with calls for an increase in this number as the country goes into presidential polls next year. And let's take a listen at a report done by our reporter Thomas Chiripasi on the launch of the National People's Party yesterday.
Nengo dzebato reNational People's Party dzabva kumatunhu ose enyika nhasi dzaungana pa City Sports Center muHarare padzapinda mumusangano weCongress yekutanga yebato iri kubva parakavambwa. Vashaura pamusangano uyu, uyo wavasarudzwa kuve mutungamiriri weNPP kwemakore mashanu ari kutevera, Amai Mujuru vati zvakakosha kuti mapato anopikisana neZANU-PF abatane ose oita chirwirangwe musarudzo dzegore rinouya. Mashoko amai Mujuru aya anoyo apo vaimbove mutungamiriri wehurumende muhurumende mubatanidzwa vaMorgan Tsvangirai vakabatana nemamwe mapato matanhatu mukupera kwesvondo vakaumba mubatanidzwa wemapato uri kudaidzwa kuti MDC Alliance. Vachipa mashoko avo ekukorokotedza amai Mujuru nekuita Congress yavo kekutanga, vatsvangirai vati havasi kuona chikonzero chinoita kuti vasabatane namai Mujuru, vachiti zvinangwa zvemapato avo zvakafanana.
If we are agreed, this is the direction we are going to face as a country. Why don't we put these efforts together? Last weekend, but one, we launched the MDC Alliance as a coalition of agreed parties. We said at the time
Zitetin.
We believe in the big tent.
Zitetna.
We believe in the unity of Zimbabwe.
Zikolele.
And that 2018 is the only opportunity for the democratic opposition in this country to win power and
transfer.
NPP is not our enemy.
The NPP associates say to
ZANU is our enemy. Let me say watunga mili na nzira asi anu tura nzira. We hope as we move towards ensuring that we have a democratic direction in this country. I want to state before your convention, the MDCT and the MDC Alliance I lead, even if the discussions are not conclusive at the moment, that unity is work in progress. And I hope that we can all look forward to a new Zimbabwe and a new beginning. Zimbabwe oye! Zimbabwe oye!
Oye!
Izvi zvatsinirwa nemutauriri wavo Valuk Tamborinyoka.
Vatsvangirai vataura kuti vauya pano sasahwira vachitivo NPP haisiri yatikurwisana nayo mune zvematongerwo enyika muno muZimbabwe, asi kuti NPP ichidhisahwira wedu. Vativo pane kutaurirana, pane hurukuro dziri kuitika neNPP, vakati vari kutarisira kuti hurukuro idzi dzichapera manje manje. Vataurayiwo zvakare vakati urongwa hwematongerwo enyika hwataurwa naDr Mujuru hauna kunyanya kusiyana neurongwa hwatinoda kuti nyika itongwe nawo isi vekuMDC. Vakapedzisira vachiti aiwa makorokoto, tinofunga kuti patiri kuenda kuna 2018 tichabatana, vana veZimbabwe vachafara, tichava nekuita kandidheti mwe chete nomubatanidzwa mumwe chete nekushanda pamwe chete kuti tibvise ZANUPF pachigaro. Vakativo muvengi wedu tese iZANUPF, ndeyatikurwira kuti tibvise pachigaro.
Zvichakadai, amai Mujuru vati bato ravo richashanda zvakasimba kuedza kuvandutsa upfumi hwenyika, kuona kuti mitemo yenyika yatevedzerwa, vechidiki vawana mabasa, uye kuti Zimbabwe dzokere mugungano reCommonwealth. Vatiwo kana vakapinda mumasimba sebato, vachaona kuti vose vakaendesa upfumi hwenyika kunze kwenyika hwadzoswa pasina anosungwa. Vakati zvakare chirongwa chekugoverwa kwakaitwa veruzhinji minda hachisi kuzodzoserwa kumashure.
Hatidzorere minda, asi kuti tichagadziridza kune vane minda kuti ivape pundutso. The sequence of correcting the agrarian mess will be audit, rationalize, compensate, title, and capacitate. No one will be kicked out of their farms.
Zvichakadaro, vataura vakamirira bato rePeople's Democratic Party inotungamirirwa navatendai Biti uye vari sachigaro webato iri, amai Lucia Mativenga, vati vafara zvikuru kuti NPP yasarudza mudzimai kuti atungamirire bato iri. Vakakumikidza madzimai kuti abude neuwandu hwavo kuti anonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Kongresi yeNPP yatambirawo bumbiro remitemo richange richisunga nhengo dzebato iri. Nhengo dzapinda mumusangano wekongresi iyi dzapawo masimba akawanda kuna amai Mujuru ekuita zvinhu zvavanoona kuti zvinoendesera mberi zvido zvebato ravo pamwe neveruzhinji munyika. VaJohn Mvundura pamwe navaSamuel Spepa Nkomo ndivo vasarudzwa kuve vatevedzeri vaamai Mujuru, kuchitiwo vaGift Nyandoro vasarudzwa kuva munyori mukuru mubato iri. Amai Marini Chombo ndivo vasarudzwa kuve sachigaro weboka remadzimai, uye vaLloyd Masia ndivo vasarudzwa kuve mutungamiriri weboka revechidiki muNPP. Mushure mekusarudzwa kuti vatungamirire bato iri kwemakore mashanu ari kutevera, amai Mujuru vabva vadoma nhengo dzekomiti yepamusoro mubato ravo dzeNational Executive Committee. Vamwe vatungamiri vemamwe mapato vanga vari kupa Congress ye NPP iyi avo vakakokwa vanga vachisanganisirawo mutungamiri webato rezapu vadhumiso dhabengwa mutungamiri webato retransform zimbabwe vajacob ngarivhume mutungamiri webato rezunde vafarai mbira pamwe nemutungamiri webato redare vagilbert dzikiti ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
That there was a report from our reporter Thomas Chiripasi, who filed from Harare yesterday, speaking about the launch of the National People's Party. PJ.
Yeah, lapho ke bese sizwa intatheli izindaba yethu ye Studio 7 u Thomas Chiripasi ngodaba lokusungulwa kumbe ubekwa emthethweni kukankosikazi Joyce Mujuru ukuba umkhokheli we National People's Party. Sesingene uhlelo lwethu kulabo abasanda kusixhuma okwamanje siyalamukela ngenjabulo enkulu kuhlelo asihluzeni bomama lapho ke esihluza indaba eziphathelane labesifazana izandihluphe izangikhathaze indubo inhlupho kumbe ukuphumelela kwabo omama ezigabeni ezehlukeneyo zempilo kodwa ke namhlanje sigxile ukuthini abesifazane sebedlale indima bani njalo kuhambo lwabo lolu olokuthi labo bangene ezikhundleni zobukhokheli ikakhulu ezombusazwe sibonileke izolo lapha unkosikazi Joyce Mujuru ekhethwa kuconvention yabo yakuqala ikhethwa ukuba khokheli ibandla lakhe ele NPP kulaba sifazana abambalwa sibili abasebekhokhela amabandla ehlukeneyo ezombusazwe kulabo chikasha kulabo nyababra nyakomo kulabo abakhona ke ezikhundleni zobukhokheli uvice president we MTCT unkosazana kuthokozani khuphe kulabo Priscilla Misairambi Mshonga abakhona labo ebandleni le MTC ekhokhelwa umnumzana Walshman Ncube bakhona abambalwa sibili oPorina Jagwanyanya esilethemba lokuba uzaba khona ehlelweni lwethu lwalamhlanje omama unkosikazi Lucia Mathibenga ngabantu ngabadala laba asebegxile kwezombusazwe kodwa ke inani labo edaleni lephalamende likhanya lililutshwana okunye phakathi kokuthathu esingathi engxenye ngamashumi amathathu ekhulwini i-30%. Ikho ke i-SADC protocol ithi yona kumele babe yi-51% ngoba vele bona abesifazane emazweni wonke womhlaba nje yibo abalenani eliphezulu ukwedlula abantu besilisa kodwa uzafumana ukuthi lapha ezikhundleni zobukhokheli kuvame ukwanda abesilisa yiyo indaba esifuna ukuthi siyixoxe ngayo ukuthi ke labo ababe bephumelele ukuthi bangene ezikhundleni zona lezi but banalenhlupho eziningi ezokuthi bona abesifazane ngokwabo babe belwisana kumbe njalo besetshenziswa ngabanye abesilisa ukusilwisanisa thina abesifazane asizweni ke unkosikazi esinathi ekhuluma lapha yena ke ngowebandla le NPP ekhuluma ngesehlakalo sokwenzakele kunkosazana athokozani khuphi
mina ibizo lami ngu-Esnat Bulayani ngiku-national lapha namhlanje ngizokhuluma ngendaba kathokozane khuphe indaba kathokozane khuphe ibingafanelanga vele ukuthi ibe njalo isikhathi sonke siyananzelela ukuthi nxa umuntu wesifazane sefika ukuthi ebuse abantu laba abangamadoda esabavotela for 37 years bengayenzi lutho uzezwa kuthiwa umfazi usetshayiwe yikho khona lokho thina esingakufuniyo ngokuba kuyenzakala kuwo wonke umama okumbangazwe so bomama lamankazana la amancane kumele ukuthi sonke sikubone khonokuthi ukuthi ukubandla liphi asikho esingakulokuza nxa ungumama ungumama and omama kathesi kumele ukuthi sonke sibambane because ungathinta umama hlehle bekwase usuthinta imbokodo sesisukumile sikuzwile konke lokhu kuyayenzakala ukuthi uzwa kuthiwa ileader umuntu esiyabe simkhangelele uzwe kuthiwa utshaya umfazi uzwe kuthiwa namhla sokuthunywa abantu ukuthi bezomtshaya into ekamakhuphe le vele thina ayisithabise ebandleni le-National People's Party because owethu layo ileader yethu ngumama so asingeke sakuvumela and sithi no to violence no to abuse kungayenzakali kubomama so bomama ngiyalikhuthaza ukuthi sonke asibuthaneni asibuthaneni silwe sibambeni asilandaba ukuthi umuntu ungumama ungumhlobo bani uyini esilongo kuphela engumama asisekelaneni obomama isikhathi vele sokuthi omama bebelabo bezivuse sesifikile sibanikile abantu laba sabaniki 37 years but kathe sesinga omama kade sibakhangile yibo bona labo makhuphe namhla asebethunyelwa abantu abavela eHarare kathi vele iyouth bani nxa iyouth kuthiwa ikuprovince kodwa izotshaya uVP iyabe ithunywe ngubani kukhona ukutshaya amanzi umakhuphe usencindezelwe kakhulu sikukhangele thina obomama ngibona silabanye bomama abasekela ukuncindezelwa kwakhe thina ebandleni le-National People's Party sesikuvume lokho asilandaba ukuthi ku-MDCT umakhuphe umele ukuba kwazi ukuthi thina sikhona omama siyamsekela esilongo futhi engwakobulawayo.
Yeah, there that was Mrs. Esna Tivalayani of the National People's Party. Mm-hmm. She was talking about the incident that happened over the weekend targeted at Nkosazana Thokozani Khuphe. And she also was elected as the national chairperson of the National People's Party.
Very good news there. We have some high powering women.
Yeah.
And you know that we had that conversation earlier on where people were saying that sometimes women don't support women.
Each other,
so this is good to hear somebody coming out there and speaking on behalf of Honorable Thokozani Khuphe.
And she's from another different party altogether.
Yeah.
Yeah.
Anyway, kune avo vari kupinda muchirongwa parizvino nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemadzimai panyaya dzezvematongerwo enyika kuti zvii chaizvo zviri kuitika tinotarisa sekutaura kwatamboita kuti tiri kuona mazuva ano emudzimai wemutungamiri wenyika amai Dr. Grace Mugabe vari kubuda vachitaura ivo vachikuchidzira murume wavo kuti aiwa chitaurai achakutsivai kunyangwa hazvo munguva yapfuura zviri zvinhu zvanga zvisingataurike saka vazhinji vari kubvunza kuti chii chasanduka uyezve Dr. Amai vane masimba akawanda sei ekuti vauye vachitaura zvakadai ndo zvimwe zvatiri kutarisa kuti pane mapato akawanda pari zvino anopikisa ari kutungamirwa nemadzimai tinoona nezuro bato re-National People's Party rakagadza iro amai Dr. Joyce Mujuru kuti vange ivo vari mutungamiri webasa iri webato iri uyezve tinoona pana Marceline Makasha Chikasha muzvare Marceline Chikasha vanezve na muzvare Barbara Nyagomo vamoi vava vane mapato avo anopikisa uyezve sekutaura kwatatiri kuita pana amai Thokozani Khuphe vatinoona isu vanova mumwe wemutevedzeri wemutungamiri weMDCT ndozvimwe zvatiri kutarisa nhasi kuti madzimai ari kuita mabasa api panyaya iyoyi yezvematongerwo enyika uyezve kuti sei zvii zvavari kuunza pakuitira kuti nyaya iyi iwanikwewo ichizotaurwa mune ramangwana tichitarisa kuti gore rinouya 2018 tichaona kuine sarudzo yemutungamiri wenyika saka madzimai ari kuenda here kunotora ivo zvigaro zvepamusoro kuti vagowanikwawo vari vadare kana makanzuru kana kumwewo nzvimbo mumapati avo PJ
sesive sahlale saba lethuba elihle lokuba lomunye umlaleli wethu onguye ozasiphathisa kakhulu uhlelo lwethu lalamhlanje ngithe ngimthinta ngocingo wahle wathi ngikhona khona apho pamamonya ipapho ndiri kudawo siyakwamukela noziphi
ngiyabonga
uyaluzwa udaba olusegudwini lolo
ngiyaluzwa ukuthi abalwa ngikhona lungani lunjani kuba nzima nxa sesikhangela ukuthi kahle kahle sizakuhambisa njani nxa sibafaka ezikuleni ohamba
yiphi yiziphi inkinga ezikhona
okay mina yindlela engibona ngakhona mina kwaba kwanginzime lokho kokuqala ukuthi ngikhethe bandla lepolitiki engalijoyina. Ngayisikho ukuthi anginasifiso kodwa kuyukuthi umuntu wesifazane engena kwezombangazo and khanyela ukuthi mina ngosakhulazeke sezinto zokuthi whether any party anisikuba lokungama-social abuses in that party. Ukhuluma abafazi sisithi hayi basayile ye abantu bakhuluma basola umjuru but ngifuna ukukhanyela ukuthi from 1980 umjuru engiyemjuru wasenza kuminisitry of ayisekhona.
Ye hamba hamba mimi kancane ngoba ucingo lwakho soluyalo khatha.
PJ, I think we can take our next guest while we try and get a better network. We have Honorable Lynette Karenyu on the line. Makadi enyu.
Ndiripo makadini.
Aiwa, nastafara takuwa naini. Kuti tinoe garatie za namba zenyu. Dzisinga fambe shakanaka. Mombo kwa sava tereru uyeje. Mchiti taura kuti murive bato ripi uyeje. Kuti makabata chigaro chipi.
Ndiriwe bato re Movement for Democratic Change rinotunga mirwa na Dr. Morgan Richard Tsvangirai. Ndiri chairperson wemadzimai Zimbabwe yose.
Aiwa zvakatonaka nekuti tinoda kunyatsonzwa kuti munoona sei mabasa ari kuitwa nemadzimai munyaya idzodzi dzematongerwo enyika. Vari kuremekedzwa here mabasa avari kuita?
Mubato redu madzimai vari kuremekedzwa zvakakwana mubasa redu ratinoita. Nekuti basa redu ratinoita semadzimai tiri kuita zvakanaka. Uyewo kana paine anenge aine kuziva kuripo pakuti tiwane madzimai akawanda kuti vauye kumusangano wedu, tinomupa mukana waizvozvo. Uyewo semadzimai AMDC inotungamirwa nababa mukana tinouwana nekuti ndosaka padare guru redu restanding committee tina deputy president wechidzimai, tina treasurer general wechidzimai, tina deputy secretary general wechidzimai. Zvoreva izvo kuti madzimai arimo mudare iroro rinogara varume.
Mungati imizvi minga mpinye zvamunoona zvichitarisana nemadzimai ndezvipi? Takatarisa nyanya munyaya idzodzi dzematongerwo enyika. Tinoona kuti madzimai ndiwo anowanikwa achienda kumarali, ndiwo anowanikwa achiimba, vachitamba pamarali. Asi kana makuzotarisa pane aya atingati mabasa epamusoro, tinozoona madzimai aamashoma. Sei zvichidaro?
Zvinosiyana nekuti mabasa acho ndeapi. Asi mubato redu reMovement for Democratic Change rinotungamirwa nababa vatsvangirai, munhu kana aine chinzvimbo chaari kuda, mungava muprovinsi, mungava mudistrict, mungava muward, mungava munational level chaimo, munhu anopiwa kodzero yekuti kana uchida kukwikwidza kuita treasurer general, unokwikwidza. Vanhu vanokuda vanokusarudza, uye madzimai achikusarudzawo zvakare. Ende pose patinoona isu semadzimai, machallenges atingatowana angava machallenges ekuti madzimai pose pavanobuda like izvozvi kuti vaakufamba kuti vanoda kunoita madoti do kunotsvaga support, vanenge vaakuvictimaizwa nebato riri kutonga, vanenge vaakuvictimaizwa nemapurisa, vanenge vari kuvictimaizwa neavo vari kubato rezanupiri. Zvekuti madzimai mazhinji anenge aakutya kuti chero kana vaine zvimwe zvavanodawo kuuya kuita basa mubato, vamwe vanenge vaakutya nekuti political violence inenge yauya kunyanya kumadzimai munguva iyoyo, nekuti pavanenge vachifamba vanenge vachida kunge vakachengetedzwa. Saka pari zvino muonere wangu semadzimai, kuchitsidzirwa kunenge kuri kune mamwe mapato kwete kune isu kwatiri kwatinenge tichifamba.
Asika vamwe vanoti madzimai hamuwanikwe muchibatana. Munotoona madzimai achitobatana kuti ngatibatanei tiitire kuti vanhingi. munhu wechirume awanikwe iye achigadzwa pane zvimwe zvinzvimbo, asi ukati mimi voterai vari madzimai vazhinji vari kuti madzimai asi kubatana, pakamira sei ipapo?
Mukurarama kwatakaita kana mukukudzwa kwatakaita kauta yedu nekuwana ruzivo kwatakaita tichirarama mukurire wedu, mabackgrounds edu anosiyana-siyana. Saka zvinoda kazhinji sandataura sekuti tinodawo empowerment pachezvedu kuti tidzidziswe kuti chinonzi leadership chacho chii, chinobonzi kutungamira. Uyewo vazhinji vanenge vangori nekakutya kaya kamwe kandataura kuti kuda vamwe vangatya kupinda mune zvematongerwo enyika kana kuti vamwe vanenge vachitya kutomira chaiko, chero dai kuri kuti chero kusvondo kudzicheki chaiko chaiko, unotoona umwe asingakwanisi kunzi pakanzi tinoda treasurer wechechi, mumwe wofungidzira kuti treasurer wechechi akaita murume zvinofamba. Saka ingori culture yatakarerwa nayo, kwakukanganwa kuti tizive kuti aiwa pane izvozvo tinokwanisawo kumira. Saka dzimwe nguva unoona patinorarama ndo panozonzi paya madzimai havasi kupanana rutsigiro, madzimai havasi kupanana rutsigiro. Kangori kanhu katakarerwa nako kekuti dzimwe nguva pachezvako iwe unozvidzikisira. Zvotoda kuti tinge tiine ruzivo, tobviswa fear of the known here, tobviswawo touyawo kana kuine vanoda kuenda kuchikoro vokwanisa kuramba vachidaro, vamwe vachikwidziridzwa, vamwe vachidaro. Tikangodaro semadzimai wedza kumachechi, wedza kuma civic society, tingazowana tichikurudzirana mune any position yatinenge tichikwanisa kuti kana dai muri muchechi zvichinzi toda treasurer unomira, kana dai kuri kuti kuwadhi wanzi toda chairperson unomira, kana dai kuri kunzi kuprovinsi kwanzi unoda secretary unokwanisa kumira. Saka zvinongoda chete kuti tiwane kubatsirwa nekuramba tichisimudzirwawo kuti kana paine panoita kuti mwanasikana akure, wedza kuchikoro wedza ndekupi, kuti iwo vana vedu pavanodzidza zvirambe zviri mavare kuti vanokwanisa.
Aiwa PJ, a very important contribution there from the MDC chairperson for women, Mrs. Lynette Karenye. She was just saying that, you know, there is a lot of education that needs to be done because we are coming from a patriarchal background. So women, I asked her that question that we were talking about earlier on, that why is it that women seem not to support each other?
Yeah,
so she was just coming back and saying, no, it's because some of the time people are not aware. They need that awareness that patriarchy, we have to move away from that, that women can also do it. Because I know just now, I think we're asking, we had invited Advocate Fazai Mahere, and you know, I was trying her phone earlier on, but I couldn't get through, but I understand we got through to her, but I'm not sure if she'll be coming on the show. But these are some of the issues that we face as women, that, you know, when you're trying to reach out to other women that are in politics especially, it's very difficult because you know, you have to go the extra length. So my call today, if there are women out there who are in politics, please make yourself accessible so that we can reach you, and then women can hear what you're trying to say. You know, you can inspire other women.
Yes, PJ. Yeah. And even not only in politics, we seem to have a problem with women in general. Just trying to reach out to them, to talk to them over the phone, having an interview over something that is not, sometimes it's not even controversial. It's not even politics. It's about even health, social issues, business minded. But we seem to be having a block.
Yes, I think maybe that's what we need right now, to kind of unblock. But let's welcome some of the people that are live streaming with us. We have Courage Mutobaya arikuti watching. Mukoma Courage, handisikuzoti murikuona muri kupi, saka munogona kunyora kuti murikuona muri kupi, uyezve kana muri kuda kupinda pachirongwa nyorai. Ndiri kuverenga kubva paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tina Eustace Kayemba arikuti aiwa, ari kutaurawo zvake zvaari kuda. Edson Tinashe Madziwanzira ari kuti watching. Handisi kuzva kuti mukoma Edson vari kuona vari kupi. Hanzi, okay, zvamuri kutaura zvakanaka, but now we want jobs and medicine. Kwozouya Edson Tinashe zvakare. We want jobs, stable currency, medicine in hospital, and rule of law. Brian Madondo, tukukuona, you're watching with us. Evangelista Emmanuel Mugwindi, who is our avid follower vano garavari pano, pavio esho na tino kuchinga midzai, varu kuti makadi ipano, ai wati riwadi nastiri kukurukura ne mabasa aru kuitwa ne mazimai, munyaya zeje matonge rwe nyika. Maposa Swazim, aru kuti I'm from Zimbabwe, Partnership for Prosperity. It's a political party which gives 60% women representation in all forums. Tinokutendai vamaposa dai manyora namba dzenyu kana mukanyora namba dzemumwe mudzimai watingataure naye kuti apindewo pachirongwa webato renyu nokuti isusu kuti tinopa equal opportunity kumadzimai ese ari kumapato akasiyana siyana. Emilda Chie Chings ari kuti I feel like some isu madzimai tinodzikisirana chaizvo. Aiwa, ndo zviri kutaura vakawanda tanzwa apo. Vamwe vari kutaura kuti chokwadi tinodzikisirana semadzimai asi zviri kudiwa parizvino ndezvekuti takatarisa sarudzo dza 2018 tiwanikwe madzimai awanikwe iwo achiendawo pamberi achiratidzawo kuti vanozvigona uye kuti vanokwanisa kuita zvavanokwanisa munyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika. PJ.
Yeah. Sesilo mlalele ecingweni Mandle Nkosi Nkomo kunjani baba?
Niyaphila mama linjani?
Mm.
Niyabonga ithuba saribonani balaleli.
Yeah.
Mina ngokubona kwami omama I think they are the bridge now.
Mhm.
And mangithi ngiyakhangela silabo labo mama powerful ladies bakhona lapha omakhuphi obhabha othi wathi labo mama uthulo umjulu. Bonke labo mama ifuke ngahlangana bona I think they are the bridge omama because okokuqala abantu abahambulu abazehlisayo and bengaletha ukuthula elizweni obaba sometimes they are fully kubengolimo njalo sidondaka yikho kuthiwa be-violence sisika kakhulu kithi futhi obaba and ma ngithi ngiyananzelela kuye futhi e-powerful lady futhi kuyena le group yabomama umama lo uJoyce Mjuru ma ngithi ngiyakhangela usevile for 10 years emu vice president of course ube kuzano esingayithandiyo but in politics akumelanga sibe le permanent enemy because we definitely need ama qualities akhe nalana when facing izani PF ethole i support yana babanye omama they can win and thina lati ngobaba we support omama because abantwana mabe le problem bakhalela kumama kathesi masingahamba emaklinika akula mithi akulani. Most affected people ngomama babe siyabeletha mayizinto zishoda uyayibona indaba yakhona.
Yeah.
Into singakhangela futhi mangikhangela nje ngikhangele nje yena yena njengaye umama umjuru walwa into i-revolutionist kusho ukuthi amasosha amapolisa wonke ama-armed forces ngama hidden supporters angamsupporta engathola abanye omama bemsupporti kuyakwenza sibe lelinye iculture elizwe etshiyeneyo but obaba ungakhangela nje i-violence yokugidiniswana this and that angazi but omama they must unite.
Yeah.
Ayikho into okumele bayehlukanise njengabomama yibo aba-abhuza ama-abhuza kule women abuse i-men abuse ayikho ngoba sithaya kancane thina sithaya ngendololwane kuphela but kakhulu kakhulu omama uyachaya izini ezithele uyachaya.
Yeah.
Yabona so if at the time uma kulo mbuso we-dictatorship okamgayo ma singathola umbuso ozaba so peaceful and sibe kwazi ukuthi we did not inherit i-hate speech lamgabe ungakhangela nje ma angezwa umama ekhuluma i-hate speech because abanamandla but okwabo they want peace.
Yeah. Wena uthethe Nkomo.
Ma
ngithethe yini uchadile unkosikazi ukhona
uchadile unkosikazi la engilaye
ye ukhona khona apheduze la yapha umbono wakhe.
All right.
Yeah
but awucho wakho umbono unkosikazi kulunge ay kulunge.
Hello.
Hello. Eh linjani mama unkosikazi Nkomo?
Yeah.
Hmm. Uyayizwa indaba esekudwini lokho esitheta lapho ukuthi yena nasifuna abesifazane ngoba luhlelo lwabesifazane lolu kodwa ke wena uqhubekeze ubaba phambili sifuna lawo ube phambili
hayi ntombi hayi ntombi mama phambili ngoba yibo basukumezwayo
ye wena ke uyakuthakazelela la ukuthi ungene esikhundleni nanku babu yakusekela
lokho mama bebe yibo sibi
Yeah. Yeah. Hayi sibongile kakhulu baba lo mama Nkomo.
Hayi lathi siyabonga.
Ulongile. Nozipho lokho khona ecingweni.
PJ, maybe before we go to Nozipho, let's just talk about the number of women in parliament like we had said earlier on. You rightfully said it's a third in Zimbabwe, but there is Rwanda, which actually has the, you know, in Africa, I think, has the highest number of women in parliament, in their own parliament. So we, remember, we went to a function at the Africa ambassador to the African Union's house. And we met with the ambassador, you know, to the U.S. from Rwanda. Let's take a listen to that conversation we had with her about the role of women and also what it's like in Rwanda, how they have more women. This is Marvelous Mhlanga Nyahuye here at Africa House at Ambassador Chihombori's house in McLean. And I have right here with me the Ambassador of Rwanda. Tell us your name and, you know, so we can get to know each other.
My name is Mathilde Mukantabana and I'm Ambassador of Rwanda to the United States. And, yeah.
As we were saying earlier on, we actually have a women's program and we've had Rwanda really being praised for having so many women in parliament. Tell us a little bit about that.
You know, Rwanda, yeah, we you know, we have the highest representation of women in the parliament and even 64%. So we are the highest in the world, as a matter of fact, but it's not just that. That's the visible image, but it's also the whole empowerment of women in Rwanda, because we truly believe that women are full participants in our country rebirth. We can't talk about any progress that we've heard about Rwanda without talking about the transforming influence of women participating at all levels, whether we are talking about national politics, we are talking about villages, we are talking about any place, you know, business and so on and so forth. So it takes incredible foresight, it takes incredible leadership to understand that women are human beings and that should be part of the whole reconstruction or building of a country. So for them, we take it very seriously when we say women and their rights are human rights. They should be preserved and they should be promoted in the country.
What can countries like Zimbabwe learn from Rwanda? We are looking at an election that's coming up in 2018 and some of the political parties, both the ruling party and opposition party, and women's rights movement have been urging women to get into politics and to also demand for those places in, like, you know, the parliament and government. What's your take? What can they learn from what you have done?
What we have done is that, number one, if we look from a political standpoint, our women were always included in all the programs. Our government has included women from the moment before they even came to government in the country development. So for us, and it's not about just women. For us, the people are the center. They are the center of everything. Empowerment of our people and agency, to give the women agency, to give all the people, whether they are in villages, agency, is part of what made Rwanda what it has become. So it means that you have to account for each and everyone. Each and everyone. It means we are talking about our youth that are, you know, a big entity in the country. We are talking about our women who, because Rwanda is a narrative of ascent, a positive narrative, but there was a time we had a very bad history. And during that bad history, all these people were able to expand themselves to get out of their limitations, whether they were cultural limitations, to pretty much dust off and to start building a country. And all the people were participants, including women. And so the empowerment of women was both on that kind of leadership, understanding that you couldn't really develop our country by ignoring a large majority of its population, but also women taking their role very seriously, mending the fabric of a destroyed nation, and trying to create a society that you can really dream of today. Yeah.
So you're urging women in Zimbabwe to learn from some of the challenges that Rwandan women also saw.
Yeah, absolutely. I truly believe that it's no one will give you the right. People can give you rights, but you have to be able and be ready to seize those rights. It means that you have to prepare for it. It doesn't have to be confrontational. It's a participation in each of the facets of our society, in being present at the table when negotiations are done. It's being able to present some kind of different even concepts that can help, because women can think differently in many different situations. And I think what you find that is very vibrant in Rwandan society is that when you talk about our empowerment, it's not just figureheads. These are women who have shaped the narrative of the country, who are able to say, we are going to tackle on family violence, gender-based violence, we are going to tackle on poverty, because the majority of the women are the ones who bear the whole brunt of poverty in villages. And these are women who are also pushing their sphere. But we are lucky because our leadership, you know, our president was elected as one of the, he was given an award for being a he for she president, for gender equity. He wanted to do that. It's in the program. It's within the legal framework. And the rest is about the also the culture changing to accommodate what is already there. So we put in laws where women should be. So, for instance, I give you an example. There was a time when we changed our constitution, we said at least 30% of women have to be in all positions of power.
PJ, the very enlightening discussion there that I had earlier on with the ambassador of Rwanda to Zimbabwe, where she's just sharing on what is happening in her country.
Over 64%
of women.
Of women.
Legislators in their parliament.
Aging, yeah, and she's urging women that you shouldn't just sit
wait
on your, yeah, just demand it, claim it.
Yeah.
Yeah. As usenze khona icingweni Nozibo. Hello.
I can hear that there's someone, but the line doesn't seem to be doing good.
Yeah, it's so bad. But she has written on Facebook, wathi ngamukele esilabo ku Facebook lapha ba streamer lati Busani Malovantini, Anastasia Ndlovu, Sihle BB. Patu chiezo wacha, omeka chiezo, bako na wonke and joined. Uno zipo lai, kona lapu se tringweni, ngapa upete njalo, uya streamer lati, ku live streaming ye Facebook. Utie na future tour and love, lalela lawe kona lapu. Usihle utie na kuyabongeka ukuzwa omama besekelana despite ama party lines. Ukhuluma ngomama lwana unkosikazi Esinathi Balayani, ongu national chairperson we National People's Party NNP. Eti well done speaker. Philip Swanda ukona, unosizo Mliliwa Ncube ukona. Ukoshas Mliliwa Ncube utie na bomama kuhle lokho eliwenzayo ukubambana yikho okungenza ilizwe livuke ngoba lina umhlelo umhlelo liyawazi. Eva Joyce EJ Win ukhona la you joined Teresa Langwa u joined usihle uyaphenduka njalo ukuthi yena vanoti nekurowa kwamathu kozani kuphi. Gertrude Tasarira, Emmanuel Hlabangane, Anastasia Ndlovu, watching live from Bulawayo. Sugumoyo Mackenzie joined, uthi yena sisonke. But uGrace Mugabe is not a good role model. We're not given much room. Big up to Vimbai. Nyabona ukhuluma ngovimbayi Mushaburi elisiloke simzama la ecingweni ukuthi abuye kuhlelo. Unozipho Zipho Moyo uthi yena the struggle is women are receptive than proactive in setting the agenda. Women need to build their own manifesto that would bring out their issues. This would guide terms of reference for anyone taking leadership role. Question is, should women support other women because there are just women? E.g., the comment from Sukumoyo Mackenzie, who believes that the first lady is not a role model. Rudor Wizi joined. Sukumoyo Mackenzie said, I agree with you, but what makes me say that is her recent rants and more when addressing Mujuru. How then can women be respected enough to be leaders?
Very interesting contribution.
Nosi Zo says women's rights matters. Sandra Guja joined. Please invite your friends so that we can watch together, we can live stream together and contribute to this conversation.
Yes, like we were saying earlier on, we are really pushing for women to be more vocal. Like what we heard there from the ambassador to the U.S. of Rwanda, she said, you need to grab the opportunity and not to wait for it. Yanzi musamirire kuti zviuye kwamuri. Hapana munhu anomboya achiti o masimba. Asi wewe kana waona kuti apa ndirokwanisa kuzviita. Enda mberi uita semudzimai. Ndiri kuona apa tinasi Linda Masarira. Enda mbenge ndiri kuvatsvaga savari kunyora apa pa VOA Facebook page yeshona kuti powerful. Tatiri kukutsvaga nekuti ndimi mumwe weavo madzimai vechidiki vari munyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika uyezve tiri kuona kuti makati imi makupinda muchange muri kuenda kunokwikwidza semudare navimba ishe Musvamburi. Ndambotaura naye pa WhatsApp achitaura iye kuti ashayikirwa nehama yake saka achaedza kana foni yake iri kuita kuti auye pachirongwa asi pari zvino ari kurufu nematambudziko uyezve Honorable Mpariwa Paulina Mpariwa Gwanyanya ndataura navozve vachitaurazve kuti vari kurufu pari zvino saka nematambudziko kwamuri ndataura futi PJ na amai Monica Mutsvangwa vanova ivo vanotungamira vadare vemuparamende madzimai vanga vari kutaura kuti ivo shuwiro yavo ndeye kuti kuite 50-50 representation nekuti vari kutaura kuti mubumbiro idzva ndo zviri kudiwa izvozvo asi pari zvino havasati vasvika ipapo vanga vari kuti ivo
njalo lenkutazo yesadak ichoyo nakuti nanana ende njalo ama ohulumende vamazwe awesadak balovelana isivumelwano sona leso sokuti umele omama vaphakanyisa bedlule isilinganiso se 50% zona leso.
And mai Mutsvangwa ndozve vanomirira iro bato resadak rauri kutaura PJ. Saka vanga vari kungokurudzira kuti aiwa nhasi handikwanisi kuya pachirongwa asi shuwiro yavo ivo semadzimai vari vadare muparamende ndeyekuti paitwe ipo 50-50 nekuti pari zvino tinoona kuti madzimai vachiri vashoma vari mudare irori reparamende uyezve vari kuti pachapindwa sarudzo madzimai onekwaiwo kana muchizvigona. Nekuti pana avhunza ndaona pamama muri kuverenga zviri kutaura vanhu pandebele page kuti muri kungoti tivhote nemadzimai here kana kuti muri kuti madzimai anenge ari kuziva zvavari kuita. Saka ipapo panoda kunyatsotaurwa ipapo nekuti sekutaura kwataita pane vechidiki vari kupinda munyaya idzodzi dzematongerwo enyika tiri kuona advocate Fadzai Mahere I think tambovaedza tikanzwa kuti sekretari wava ate vanga vasiri kuziva kuti vari kuuya pachirongwa asi ndo zvimwe zvatiri kutaura kuti kana muri kuita mabasa ezvematongerwo enyika uyai muchitaura zvamuri kuita kune mamwe madzimai anenge akateerera nekuti sevana vemba inashe vanomboedza PJ vanenge vari padande mutande rana internet irori Facebook Twitter kupi kuWhatsApp saka ndo zvimwe zvatiri kutaura izvozvo kuti takatarisa sarudzo dziri kuuya madzimai ari kuita sei panyaya idzodzi dzematongerwo enyika.
Woti ntate umlalele singakaqhubekeli phambili ngengxoxo yethu siyakunika ithuba imizuzu engaba ngembili kuphela munumzana Oscar Hungwe. Siyakwamukela kuhlelo Oscar.
Hello.
Ye, kunjani baba?
Hello. Kunjani?
Ye. Ubufuna ukusiphathisa ucingo lwakho?
Ya, uthokoza ukuthi bangene ezikhundleni. But kumele bangene nemithi bangazangela ukuthi ngumama. Siyajwayela ukusebenza lawo mama sebathi bayakwazi ukusebenza bona bangesabi ukuthi bangene bazi vangakopi kuti vavaveza njani but vazingenene nezidzidzi zavo vasevenzi vavo vavaita just like any other human being ekhona
ye hayi siyabonga kakhulu aba
ya
ye zvona ndichataura Marvelous kuti lo nyaka mbone abanengi I've seen a lot of initiatives emanating from the women themselves.
Mm-hmm.
The She Votes, the ambassador to the Rwandese ambassador to the United States. She was saying their president is a he/she president. Mm-hmm. Yeah, mm-hmm. kind of
That's
president.
That's the United Nations campaign to include more men actually in women's programs.
In women's programs.
Yes, but yeah, maybe before you go, we have Honorable Mpariwa Gwanyanya. Nukuta atisuda kugara nawo pafoni zvakanyanya. Regai tingotaura navo tozodzoka kwauri PJ. Makadi Honorable.
Ndinofara Makadi Mavelas.
Aiwa tiri wadi nematambudziko.
Hii aone kwa wediwe kwa kadi kwa Amerika.
Aiwa akuri wadi. Mainzi kwa ilimu dariro ya honorable. Imi ishe ndimi muri deputy wa speaker wemu parliament panyaye zobze mazimai. Muru kuona shaka mira se. Panyaye kuti mazimai ari kuita zvema tongerwe enyika. Shaka mira se munyika. Uye zvizva muruda kuona takatarisa sarudzo dza 2018.
Ndinonzwa kufara kuti mandiko kapa nhaurwa iyoyi. The deputy chair of Women's Parliamentary Caucus in Mudarere Parliament in Zimbabwe, and the Honorable Monica Mchangwa, in Susu Techiga, Chema Zimai, Chirim Parliament, Chiribasho Mashikurusa, Chiripa 129 Parishino, Mazimai Arimdarere Parliament, Asichushu Chebu Ndechekuti, Maonera Timeta Ndechekuti, Murugu Siva Imikuti, Kanati Chiti Festi Pass the Post. Madzimai vari mudarere paramendi pamutana pekuti vakapinda kumaprimary kusanganisira vanhurume nevanhukadzi kumaconstituent vabva vasarudzwa vari kumapati kwavo kwavakamirira tozoti tine chiga chiya chakapinda che60 chiya chakakawana muconstitution itsva kana kuti bumbiro remutemo idzva rakapinda muna 2013 isiri kuti vanhu vechidzimai vashomana muparamendi asi zvatagona kuita isu sewomens parliamentary caucus nokuti kana tichiti parliamentary caucus chiri chiga chinoshanda chisina kumbomirira kuti ndechebato ripi tinoti kana ari munhukadzi tiri munhukadzi tese nokuti chawana mumwe chawana tose saka isusu takatanga kuita hwani kuti titaure nema vanhu vakazvinyirira voga masangano emadzimai kuti vatipe unyanzvi hwekugona kutaura nhaurwa dzemuparamendi dzinoita dzinobata-bata vanhukadzi dzakawanda kusanganisira dzekuti vanhu vazive mitemo inobata mhuri yatinoti gender-based violence iya tigozoiva mafamily laws kuti michatomingani michato yakakoshera mai ndeipi tigozoyai kuprotekta machild marriages kuti vana havafanirwe kuroorwa vari pazera risingafanirwe kunge vari mudzimba ndo dzimwe nhaurwa dzatakakwanisa kuti tibate tichida kuti tikande chirauro chinoita kuti vanhu vanoona vanhu vari muparamende vari madzimai vanoziva kuti nhaurwa dziri kutaurwa idzodzo ndedzekuchengetedza mhuri ndedzekuchengetedza vana ndedzekuchengetedza nyika tozobva zvakare takaita yatinoti kuenda kumativi mamwe yatinoti benchmark kuti tinonzwa takaenda kutanzania takaenda kuuganda takaenda kurwanda tichida kuona kuti vakazvifambisa sei kuti vakwanise kunge vaine madzimai vakawanda muparamendi asi isu zvatakadzidza manje ndezvekuti isusu tiri kutaura nemapato emazvotongerwe enyika kuitira kuti pavanenge vava kunoita makandidheti kana kuti vanhu vachamiririra kungave kulocal government kungave kuparamendi vava vanokwanisa kuita chidimbu chidimbu yatinoti 50-50 nekuti nguva yacho yakwana ende pari zvino tiri kuti au nesvadhaki vese vari kubvumirana kuti 50-50 saka tiri kuti kana tichiti riri bato rinofanirwa kungotoita makandidheti aro ese kuti 50-50 tisati tatombobata ma60 dhati takapiwa neconstitution nekuti isu tichiri vanhu vari kutanga kuti tinge tichiwanda tiri muparamendi zvinobetserei takataura zvakare nyaya yemakamita research kuratidza kuti inyaya dzinobata bata mhuri kana chitaura nyaya yekamita research kutaura munhu womukadzi ari kumba munhu womukadzi ari kubasa mwana ari kuchikoro mwana ari pamba saka ndiri kuti nguva yacho yakwana nekuti mheremhere nekutolobha kwatinoti kunochetera vakuru vanoita kuti kuwanikwe vakadzi madzimai vanomira pazviga zvekuti kuenda kuparlament pazviga zvekuti vaite makanzura tiri kutogadzira kuti patinongovhura nekuti tiri kuvhura musi wa12 takazorora iko zvino asi tichidzokera tiri kuti isu tiri kuenda kumapolitical parties kuti maCV amadzimai anofanirwa kuwanikwa ari 50-50 palocal authority maCV emadzimai awanikwa ari 50-50 panyaya yekuti tiende kudare reparamende ndingati ndo zviga zvimwe zvatakamakana nazvo pari zvino tichipinda kuti taakuda kuenda ku2018 election.
Mhm. Regai timbokuverengerai zviri kutaurwa nevanhu apa honorable. Tiri kuona Lucy Ndongwe Chikowero pano paFacebook page yedu yeVOA Shona ari kuti our women vanonetsa nekuti tikavaisa havachadi mumwe ipapo. Mapoor head down akawandisa. Honai, I took a woman, it takes a woman to knock down another woman from the presidium. I'm so tired of talking women. Vana baba vechikadzi. We won't achieve the 50-50 isu tichiti tikaisa mumwe mukadzi togumirana totsvagirana museve. Saka ndo zvimwe zviri kutaurwa nemadzimai izvozvi muri kuzviona here mumabasa amuri kuita nyaya iyoyi yekuti kana mumwe mudzimai aenda pachigaro madzimai haazotsigirana.
Tingangoti izvo hongu zvakaitika ende tiri kutoziva kuti vari kutaura zvipi vari kureva bato ripi asi tisingade zvedu kuti tingati tingachengeta godo rekuti zvakaitika paya tobva takanda mbereko nekuti tafirwa tobva tarasa handizvo isiri kuti nekuti sevanhukadzi tikangobata vanobva tichasungwa namai tasungwa nevanhukadzi chisungo chinokwanisa kuti chisunungure munhu wose ingava nyika pangava pamba kungave kudzichechi madzimai ndiwo majority saka tikada kuti tinoti nekuti kwakazodai hongu tingati PhD sindrome yakanga iriko asi neruzivo nekukwatara kwandaita madzibiyebiwa vanotidzidzisa vakaudza vanhu zvakawanda kuitira kuti vanhu vasave negodo kuti kana chigaro chichinge chatorwa namavelas kumala ndechake asi tochimutsigira kuti achiwana tsigiro inoenda kumusoro kuti isusuwo tichimuke tichienda kumusoro ikoko.
Honorable, mombobata makadaro tine mumwe muteereri wedu anyora iye paFacebook page yeVOA Shona regai tiende kwaari PJ wovatora vanotarisa imoyo.
Yes, yawamukela kuhlelo. Mainzwa nyaya iri mudariro.
Ndanzwa andina hangu zvizhinji zvandanzwa zvekuti kwanzi muri kubvunzanairwa nezipo
tiri kutaura nezvevanhukadzi vari mupolitics kana kuti pazvinzvimbo zveutungamiri kunyanya mupolitics kuti imimi munozvionawo sei imimi muri mumwe here wevatungamiri vezpp titsananguroye kuti zviri kufamba sei mubato renyu
mubato redu umu isu tinonyanyotungamidza mwari mberi takaona kuti vamwe vedu vakatungamira pakutanga vanga vaine maitiro avaiita asi tinotenda nezvavakaita zvekuti vakatiudzirawo rusununguko rwematongerwo enyika isusu chatiri kunyanyokoshesesa ndechekuti semadzimai nevamwe vedu tionze rusununguko rweupfumi mukati menyika yedu yezimbabwe uye takaona kuti zimbabwe inyika yakadiwa namwari kana tikatarisa munyika dzedu dziri muafrica umu ndoimwe yenyika ine zita rinenge rinoyera kuti dzimba dzemawe uye tikatarisazve zviwanikwa zvirimo zvizhinji zvese zvinongoda kuti isusu tisimbisane sevana vezimbabwe zvisinei nekuti uriwe rudzii kana kuti uriwe zerai
sisi tarisai moyo ka tinotenda kuti tafara chaizvo kuti mapinda muchirongwa chedu asi nguva ndozadyanana asi ndinokufara nekuti zvamauya nhasi zvinotarisira kuti mucharamba muchidzoka pachirongwa chedu chemadzimai
tozosangana svondo rinouya ngatibatei zvekare imwe nyaya
Okay.
PJ, I think nguva yedu ndo yajikanana saka honorable tinokutendai honorable Mpariwa Gwanyanya uyezve nevamwe vese vangava nesu pane pachirongwa chedu MDC chairperson for women Mai Linette Karenye vambopinda muchirongwa nevamwe vakasiyana siyana PJ
yelo nozipho lalo vauhlelo lalo vaucingo lwako vele ungenzi kuhle kodwa ke she went on to even contribute on Facebook was streaming live making comments bependulana lo msuku Moyo Makenzi siyalibonga lonke kanyeke lo nkosikazi esinathi valayeni we national chairperson we National People's Party olivalelisayo ngupraxidus Jeremiah ngisithi sibeke ithubaelifanayo ngevielizayo.
I'm Marvelous Mhlanganya Huye saying please join us again next week here on the Women's Roundtable and don't forget we're live streaming.